This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 9/2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anotadzidza vanhu vanga vachida kuratidzira muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara.
Vanhu vanotora mari dzavo mumabhanga zvechimbi chimbi, vamwe vachityira kuti mari dzavo dzinomedzwa nemabond notes.
Gavhuna webhanga guru renyika otaura pamusoro pemirawo yemari yenyika.
Charles Manyuchi osimudza mureza weZimbabwe munyaya dzemutambo wetsiva.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa muHarare anonzi akanganisa urongwa hwekurangarira kusvitsa gore nemwedzi miviri kwemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara. Mapurisa aya ambosunga nekuchengetedza munin'ina wavadzamara Dr. Patterson Dzamara ndokuzovarega pasina mhosva dzavapomerwa. Urongwa uhu wanga uchifanirwa kuitirwa muAfrica Unity Square, inova nzvimbo yairatidzira vaitaidza mara vari. Dr. Dzamara vanoti vatorwa nemapurisa kaviri, kekutanga vakachengetedzwa kwemaminitsi angada kusvika kumakumi mana vakaregedzwa, kechipiri vakazotorwa pamwe chete naPastor Patrick Mugadza vakaendeswa kuHarare Central Police Station kwavanoti vazochengetedzwa kwemaawa matatu vakazoregwa. Dr. Dzamara vanoti kunyanga zvichiitiko chanhasi ichi chakanganisa urongwa hwavo, vari kuronga kuungana zvakare muAfrica Unity Square mangwana kuti vanamatire kudzoka kwemukoma wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita na Dr. Dzamara.
Taonawo vakomana vemapurisa vachiuya vachisvika vachindibatawo nendaa yekuti ndini ndanga ndichikurukura nevanhu ndichadzidzisa vanhu. Vandibata kudaro paitika chinhu chandikatyamadza nechandikurudzira chekuti vose vari panorwira kodzero dzevanhu maactivist nevemhuri nevedzishamwari vateerawo kwandanga ndichiendeswa nemapurisa vachiti tatadzei atadzei musiyei. Saka vanhu vauya vachishoropodza chiitiko ichi.
Saka mapiwa mhosva here yamapomerwa nemapurisa?
Hapana mhosva yandapiwa nendaa yekuti hapana mhosva wayandapara. Sekutaura kwandaita, izvi zvinhu zviri mubumbiro remutemo yekuti munhu upi neupi zvake ane kodzero yekuite yekudemonstrata, yekuratidzira nguva ipi zvayo. Saka hapana chaji yandingati ndinganzi ndingapiwe nendaa yekuti zvinhu zviri pamutemo. Hatina kubira munhu, hatina kuuraya munhu, hatina kurova munhu, taratidzira zviri pamutemo.
Saka mazoregerwa magara kwemaawa mangani muri mumaoko emapurisa?
Ndingoti for about 3 hours because ndatanga taenda pana first street wakandisiya ndakubva ipapo bva vazotitora zvekare tikaenda kucentral. Tasvika ikoko hapana zvaiitwa, vakazotanga kutitenderedza vari mumota mavo ndokuzodzoka nesu kuikoko square ndokuzotisiya tamumaoko emaloya. So for about tingati maawa matatu.
Saka mukutorwa kwamaita muchifambwa nemi ma makaiswa cheni here kana ngetani dzemapurisa?
Aiyo vatisi tivasungwa asi hatina kunge tayakaiswa ngetani dzemapurisa. Asi kutaura kwavo vatigarira pasi muchimota chavo chitruck vakatiti tivasungwa. Hatichazoitikawo, tazotangawo kuvatsanangurira nekuvafundisa mutemo nendaa yekuti ivo vanemutemo ava mutemo wacho hatouzivi. Tazotanga kuvafundisa for about 30 minutes tichivataurira zvinotaura constitution yedu. Vakanyarara vose vakasvika panguva yekuti ivo vese vazobvumirana nesu kuti zvechokwadi zvatiri kuita izvi. zviri pamutemo uye zvinoite kuita nezimbabwe icha yatakatarisira.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara, vanove munin'ino vavaitai Dzamara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Gavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, nasi vaudza dare reparamende kuti matano avakazivisa svondo rapera akaita sekushandiswa kwemabond notes akanangana nekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Vatiwo vanoda kuti vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo vamire kuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi mutori wedu wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vamangudya vange vakokwa nekomiti yeparamende inoona nezvemari kuti vazotsanangure matanho ezvemashandisirwo emari kana kuti monetary policy statement, uye vati matanho avakatora svondo rapfuura vakanangana nekupedza dambudziko rekuburiswa kwemari munyika zviri kunze kwemutemo iro vati riri kuenderera mberi. Vatiwo veruzhinji munyika havana kunzwisa matanho avo, uye vati kuunzwa kwemabond notes hakuna kunangana nekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga, asi kuti inzira yekupambairo kune vaya vanotengesa zvinhu kunze kwenyika. Pavaudzwa nenhengo dzeparamende kuti vanhu havasi kunzwisisa kuti mabond notes aya achashanda sei, vamangudya vati havazivi kuti sei vanhu vasiri kunzwisisa zvinhu zviri pachena vachiti mabond notes achange achishanda nemadhora ekuamerica, uye kana anenge ainawo achida kunotenga kunze kwenyika anoenda nawo kubhanga onopiwa mari chaiyo.
And you know what? It's a convertible. If you want to go out, people ask me, what about if I want to go to South Africa?
Mabondi aya anochinjika. Vanhu vanotibvunza kuti ko kana tichida kuenda ku South Africa tinoita sei. Unongoenda kakubhanga onopiwa mari yeko. Vanhu vemuZimbabwe vakangwara uye handizive kuti sei tichizvipusisa. Ndo zvinongoitwa kuZambia kana South Africa.
Asi mwenyanzvi munyaya dzeupfumi zvekare vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya avo vapindawo mumusangano wanhasi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamangudya vari kutora matanho ekuda kugadzirisa zvinhu munyika, munyaya dzezvemabhanga nekufambiswa kwezvemari matanho avo haasi kugadzirisa zvinhu chaizvo zviri kunetsa munyika.
MaZimbabwe anyatsonzwisisa zviri kuitika muekonomi inei. Kungoti vamangunya havana kutidyu pane nyaya yacho yese. Pane nyaya ndepekuti ipo. Nyaya yegovernance munyika ino ndiyo iri kukonzeresa kuti paitike a situation of crisis or uncertainty muupenyu hwevanhu. Izvozvo zvoaffecta production. Tikatadza kuwana balance yakanaka kuproduction nemamonetary inflows nefinancial sector, tichazoita maproblems akafanana nearoda kuti aitwe naamangunya. Amangunya solution is just a partial solution. Even though the export incentive scheme is fantastic, but it's partial because it's not going to the root cause of the crisis yatakatarisana nayo senyika.
Chitevera matanho avamangudya anosanganisira kuderedza uwandu hwemari inenge yave kutorwa nevanhu nemakambani pazuva, vemakambani nevanhuwo zvavo vave kuita nhange mutange kunobvisa mari dzavo mumabhanga. Vange vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti vaTerence Mukope vabvunzawo vamangudya kuti bhanga ravo riri kutora matanho api nemakambani ari kuburitsa mari kunze kwenyika, uye vado makambani yemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko yechopis nePick and Pay. Asi vamangudya vati havana simba rekudoma makambani ari kuita izvi, uye vati zvinofadza kuziva kuti nhengo dzeparamende dzinoziva makambani ari kuburitsa mari kunze, uye matanho avakatora akanangana nekupedza dambudziko iri. Vatiwo kunyange hazvo vatora matanho api neapi, chinonyanyodiwa kuti mari iwande munyika kugadzira nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti danho riruda kutorwa naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe rekuparura mabond notes rinogona kunge richityora bumbiro remitemo yenyika. Nekudaro, nyanzvi idzi dziri kuyambira kuti nyaya iyi inoguma yasvika kudare repamusorosoro reConstitutional Court. Governor weRBZ vakazivisa kuti mukati memwedzi miviri vanenge vaparura mabond notes emadhora maviri, madhora mashanu kusvika pamadhora makumi maviri. Gweta Muzvare Fadzai Mahere vanoti pasi pemutemo weReserve Bank Act kana kuti Banking Act, governor webhanga guru renyika havakwanisi kuparura mabond notes aya. Vanoti kunyangwe zvikanzi mari yashota munyika, mutemo unoti pano parwa ma Reserve Bank vouchers kwete ma bond notes.
Munyika vanhu vari kuita chipatapata kuedza kutora mari mumabhanga mabond notes aya asati aparurwa. Asi vamangudya vanoti vanhu havafanire kurohwa nehana nekuti mabond notes aya akanangana nekuti mari isashomeke uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo rimwe gweta vatawanda Nyambirai avo vakavamba bhanga reTN Bank Limited uye vari gweta. Tabvunza vaYambirai kuti RBZ zvairi kuita izvi zviri pamutemo here?
Reserve Bank parizvino yangotsanangudza zvainoda kuita. Pfungwa dzega sina masteps aiitwa adzinganzi dziri kudarika mutemo because ipfungwa dzangotaura kuti tiki vadarika mutemo vanenge vatora nhano dzinodarika mutemo. Chatiri vangotauri ndechekuti pfungwa dzavainadzo idzi dzinofanira kuitwa sei kuti dzibude dziri maringe nemutemo. Mitemo inoshanda kupfungwa dzemabond notes inonzi Public Finance Act. Act iyo inorongedzera zvinodiwa kuti zviitwe kuti mabond notes akwanise kuve pamutemo. Mutemo uyu unolimita unoti pagore rimwe nerimwe hurumende haibvumidzi kuve nezvikwereti zvinodarika 30% yemari yavanokwanisa kuve vakagamusira gore rakapfuura. Saka kuti mabond notes aya ave pamutemo vanofanira kucomplya nerequirement iyoyo. Kuti vaidarikire requirement vanoda kuti vaende kuparamendi. Paramendi ichibvi vabvumidza kudarika requirement ye30%. Isu hatizivi kuti mari dzakagamuchirwa mwaka wakapfuura dzakawanda zvakadii. Zvinenge zvoda vanoongorora kana nhengo dzeparamendi dzione kuti pari zvino hurumende yabvurwa mari inosvika papi tikazotutsira ne200 million haidariki here 30%. Ndechimwe chezvinhu chinofanira kuti chiongororwe chavanofanira kuti vateedzere vasati vaishuwe manotari. Pane zvimwewo zvakawanda zvakafana nekuti vanofanira kuwana gwaro rinobva kwaatoni general rinoti zvavarida kuita zvekutare maringe nemutemo.
Ngatitarisewo pakushandiswa kweiwo mabond notes aya vaNyambirai anofanira kunge aine zuva here rekuti anoguma musi wakati? Zvinofamba sei pamutemo?
Rinofanira kuve nezuva rekuti munhu anozoenda naro oti ndine bond note iri ndipewo mari yangu rinoti ndinofanira kuwana madollars akati opiwa mari yake.
Saka izvi zvikasaitwa vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kunoti zviri kuitwa hazvisi pamutemo.
Ndinofunga kudaro zvikasaitwa vanhu vanenge vane kodzero yekuenda kumatare votiongororaiwo nyaya iyi. Zvaitwa tiri kutiwa bepa risingaenderani nemutemo.
Gweta vatawanda Nyambirai vachitaura vari parunare muHarare.
Banga guru renyika rinoti harina kupa mvumo vakuru vaviri vekambani yeInsco Africa kuti vavhure mabhuku ekubhanga kunze kwenyika. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda mumagwaro ePanama Papers anoti vakuru vakuru vaviri vekambani iyi vaZed Konodonaris navaMichael Fowler vakaumba makambani kuBritish Virgin Islands ekuti vachengete mari dzavo. Mumagwaro aruma Panama Papers vaviri ava vanonzi vakaumba makambani anoti Federated Properties, Skyfox, Asia Aero Limited neAsia Aero Holdings.
Vachipa chikonzero chekuumba makambani aya kukambani yavaibatsira yeMossack Fonseca, vaviri ava vakati makambani aya aiva ekuchengetera mari dzavanotambira kuInscom. Vakodonaris navaFaula vakabatsirwa kuumba makambani aya nekambani yeNorthern Wishwood iyo iri kuIsle of Man. Vamangudya vanoti kuburitsa mari dzakawanikwa muZimbabwe dzichinoiswa mumabhanga ari kunze kwenyika zvinofanira kuitwa chete mushure mekunge munhu kana kambani yapiwa mvumo neReserve Bank of Zimbabwe.
Sachigaro webhodhi reInsco Africa uye vari gweta vaAddington Chinake vanoti hapana mutemo wakatyorwa navaCordinaris navaFlower. VaChinake vanoti zvose zvakaitwa nevaviri ava zvaiva pamutemo kusanganisira mitemo yeReserve Bank of Zimbabwe. Asi vamangudya vanoti bhanga ravo harina ruzivo nezviri kuitwa nevakuru veInsco Africa kunze kwenyika sezvo vasina kuziviswa. Kana muchida kunzwa zvakawanda nezvenyaya iyi endai pawebhusaiti inoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 1 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Vane hama dzinorwara nechirwere chegomarara pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vanetsana nhasi nemapurisa muHarare vachida kuratidzira kunyunyuta kwavo nekufa kwemichina inoshandiswa kupisa nzvimbo dzinenge dziine gomarara kuparire nyatwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa aya atadzisa vanhu ava kuti varatidzire murunyararo ndokuvatandanisa kuitira kuti vasaratidzira vachienda kugaguvi kunova kune mahofisi egurukota rezveutano. Mishina inoshandiswa pakupisa nzvimbo dzine gomarara inonzi yave nemazuva anoda kusvika gumi yakafa, izvo zvaita kuti vamwe vagari vemuHarare vade kuratidzira. Mumwe wavanhu ava vaWorship Dumba vaudza Studio 7 kuti vasundwa kuti varatidzire nehama yavo ine chirwere chegomarara iyo inofanirwa kupiswa kwemazuva makumi maviri nemashanu, asi akangopiswa kashanu chete mushina uchibva wafa.
Iye inorapa vanhu vekenza yekupisa inonzi radiotherapy yakafa masondora rapfuura iro nanhasi haisati yagadzirwa, zvichireva kuti macancer patients ari haasi kurapwa nguva yese iyi, when actually they are due kunge vachirapwa zuva riri rimwe nerimwe. Saka chaita isusu kuti tinge tichiuya pademo inei kuedza kuti hurumende izvizive kuti kuti mishini iyoyo haisi kushanda and vari kuisa vanhu vanorwara nechirwere checancer pariski yekufa nepamusana pekushaya zvinobatsira.
Mumwe wevanhu vanga vachida kuratidzira mai Evelyn Tachiona vati kunyange zvazvo vasundwa kuti varatidzire nekufa kwemushina wekuparire nyatwa, vati vanoda kuti hurumende ivake homwe yechirwere chegomarara nekuti kupiswa uku vazhinji havakwanisi kubvisa mari dzekurapwa.
Ndandisunda kuti ndiwanike ndiri pademo ndechekuti kuparire nyatwa mishini yeradiotherapy uri kunzi iri down. Saka muziya vanhu vazhinji vari kurwara nechirwere ichochi checancer ichi, saka vanenge vachidawo kuitwawo kemo. Saka iye zvinezvi vanhu vazhinji vari kufa, uyezve muno muZimbabwe izvo zvingazviitwa kuti vanhu varapwe mahara nekuti mari yacho hakuna, iri kutonetsa. Saka tatoona kutoti dai government yanzwisisawo ndozvatiri kuchemera kuti vati cancer vaideclare national disaster, vochiita kuti vanhu varapwe mahara nekuti vazhinji vari kufananyaya kushaya mari.
Mukuru weZimbabwe Activist Alliance amailinet Mudehwe avo vakaronga kuratidzira uku vatiwo kana mapurisa vachivasunga vachavasunga vakaneta, asi havasi kuzonyarara nekushaya hanya kwehurumende yeZimbabwe kune vanorwara nechirwere chegomarara.
Vana veZimbabwe ndo vanoda kuti kuve neZimbabwe. Kana vana veZimbabwe vakashayikwa hakuchavika neZimbabwe. Saka seZimbabwe Activist Alliance tiri kuti hurumende itei zvamunofanira kuitwa, minista parire nyatswa itei zvamunofanira kuitwa kuti mishina iri kuparire nyatswa imboshande izvezvi, uye mari yamuchawana ngainotenga mishina iyoyo iwande in every province kunge kuine mishina iyoyo vanhu varapwe. Hatizi kufara nekuitika kuri kuita zvinhu izvi. Vane mari dzavo vanonga vari mugovernment muri kuenda kunze kwenyika muchinorapwa nezvimwe zvirwere zvekuti zvinorapwa muno Zimbabwe. Saka zvinoisusu kana tiri varombo, saka tofa here nekuti mimi hamusi kuda kutiona. Hurumende yeZimbabwe tiri kuti muri hurumende yevanhuka, saka munofanira kuita zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu upenyu kutanga kupfuura zvimwe zvese, is life.
Mukuru weZimbabwe Women in Politics Alliance amai Linda Masarira vatsigirwa vakati gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana kuvandudza utano kunyanya kune vanorwara nechirwere chegomarara.
Naizvozvo hurumende yedu neiyo Ministry of Health inotungamirwa na Dr. Parirenyatwa havana kana chavaita kana kusimudzira izwi kuti nyika inoizive kuti kune chiitiko chakadaro kuchipatara ichochi. Zvinhu zvinosuwisa nekuti kana kutowana radiotherapy treatment yacho kunodhura, and vazhinji vanhu vari muno muZimbabwe havana mari uye havasi kukwanisa kuti vagone kunorapwa. And vanenge vachokwanisa kuti vasvike ikoko vanenge vachotengesa zvipfuwo zvavo kuti vakwanise kunowana kuti varapwe asi vanosvika ikoko vaudzwa kuti mushina uye wakafa izvo zviri kuita kuti tirasikirwe nevanhu vakawanda mukati menyika ino nekuti vari kushaya kurapwa kwakanaka kunoenderana nekurwara kwavanenge vachiita
Kurapwa chirwere chegomarara muZimbabwe kunoda mari iri pakati pezviuru zvitatu nezviuru zvina zvemadhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vapari renyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mushure mekudzingirwa nemapurisa, varatidzira ava vazoungana zvakare muna First Street panguva dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotara nevechidiki ini ndini Chioneso Jani Nasi tine vachataura kubva ku MVPV vachataura pamusoro pe kubatsira vechidiki vakomana nevarume Magadi
Tiripo Magadi ozenyu
Tiripo ndinokumbira zita
Ndinoita Onesa Mandipoza from MVPV that is Yellow Barra Black of Envision Ministry in Zimbabwe
Ndinoita Tungamurombe Stanford Ndine makore 26 ekuberekwa
Ah tafara nekuzvinzwa tipe chikonzero chenyu kuti sangano iyi iwepo
Takaona kuti zvakanaka kuti tive nesoka ino kuti vechidiki Wakomana vakure vakarondeka muupenyu hwavo vave vanhu vane tsika nehunhu tinenge tichibatsirana kuvadzidzisa kubva pakukura kwavo vachiri vadoko kuta vachikura vasvika pazera rekunzi vave vanhu vana baba vanofanirwa kunge vari vanhu vakarondeka muupenyu vane chinangwa neramangwana ravo
muZimbabwe varume vakawanda vari kushishukana kuchengeta mhuri dzavo imi munoti chii
Munyika medu zvinhu kumira zvakanaka taona magara ari kuita vanhu mabasa akambana ari kuvhara zvorevawo kuti dzimba dzavo kwavanogarawo zvakati kune matambudziko mazhinji anenge akuzouya nekuti murume ari kushungurudzika zvakanyanya sekutanga murume anofanira kuziva ane ushingi anofanira kunga achiziva chinzvimbo chake semurume kuti ndibaba saka chekutanga munhu anga ruzivo runomusundisa kuti azive kuti chaangaite chii kana adzidziswa murume achaziva mafambiro anofanira kuti aite kuzvichengetedza iye wochengetedza mhuri yake ochichengetedzawo kunyange nezviwanika nenyika yedu
Stanford tiudze kuti sangano iri rakakubatsira sei
mushure mekunge ndasangana nechirongwa izvi ndakadzidziswa semukomana uchikura unofanira kunge uri munhu akarongeka mapfekero angu anotanga kushanduka ndinopfeka semunhu anoziva zvaanoita
president saka kunonzi kuita murume chii kana taona kuti mukomana akunzi murume zvinorevei
tisatiti mukomana akunzi murume anofanira kunge ari anogona kuzviriitira nekugona kuita zvisarudzo sekutanga kuzvisarudzira iye zvakamunakira muupenyu nezvakanakirawo kunyange vari panharaunda yaari nemhuri yake nekuti takatasati kuona kuti zvine mhuri dzakakura zvisina ana baba mukomana haatombozi ndotangira papi mukomana zvinhu zvake zvisi ari kushungurudzika haana kwaakuzvitarisa saka mwanakomana tikaona kuti tikamira paana baba tiziva kuti mukomana uyu aiwa akafana achizonzwa mhiri zonza mudzimba achizonzwa kuti achidza mudzimai waatora mazuva mashomanini aiwa achachengeta mhuri yake nekuchengetawo nyika zvinhu zvichiisa zvakanaka
tinotenda aiwa vaterere nguva ndoyaita shoma tosangana zvekare mangwana ini ndini Chioniso Jani
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Zimbabwe iri kupemberera kukunda kwaCharles Manyuchi panguva imwe chete vatsigiri veCapes United vari kuitawo mabiko. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vaCharles Manyuchi vawedzereka mushure mekunge mutambi wetsiva uyu. Akaita zvanga zvingatarisirwe apo akanodambura Dmitry Mikhaenko wekuRussia pamberi pevatsigiri vake. Hanzvadzi yake muzvari Jacqueline Manyuchi anoti vaizviziva kuti Charles ainokunda sezvo akatora nguva yakati wandei achigadzirira mutambo uyu uyo wakaitwa pamberi pevanhu vanodarika zviuru makumi maviri. Manyuchi ari kutarisirwa kusvika muHarare nhasi manheru. Baba vake vaOtis Manyuchi avo vaimbovewo nebhande remiddleweight muZimbabwe vachiti ivo Charles adzoka kumba sezvo ari manyepo kuti anogara kuZambia.
Vana ninye bachita ndichara anogara kuZambia, chara agara kuZambia, anogara muno.
Muongorori wezvemitambo vaFarai Kambamura vanoti Manyuchi anofanira kupiwa riremekedzo seurwo rwakapiwa Kesi Coventry rezvekufambisa zvisingamunetse kana aenda kune dzimwe nyika.
Vamanyuchi vanofanira kupuwawo pasipoti yakapuwa Kesi Coventry tsvukuiya diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Manyuchi uyo akaberekerwa kumasvingo ndiye zvekare ane bhande remutambi mukuru muAfrica muuremu hweWelterweight. Zvakamira zvakadai, vamwewo vari kupembererera ndeavo vanotevera chikwata cheCapes United. Mushure mekunge maGreen Machine aenda pamusoro petafura yeKasolaga Premier Soccer League, varwa Buddha Strikers 1-0 muNational Sports Stadium. Kukunda uku, kwasiya maGreen Machine aine mapoints 13 vakainzana neFC Platinum iyo yakaita mangange 0-0 neHarare City mukupera kwesvondo. Capes United yave pamusoro nemhaka yekunwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. Izvo muongorori wezvemutambo vaKambamura vanoti zvinofadza pane kungoona Dynamos iri pamusoro.
Ngomana kepekepe vakatanga zvakanaka ende ndinovimba vacharamba vakadaro. Zimbabwe bhora haringangonzi Dynamos kana kuti Highlanders. Zvinofadzawo kuti after vane makore 7 vasati vatorawo mukombe vakatorawo zvinofadza.
Highlanders yave pachinhano chechitatu mushure mekuru vachapungu 1-0 nechibodzwa chepenareti chakabva kuna Nox Mtizwa. Asi hakuna kupembererera kwakadai musha weChicken Inn mushure mekunge chikwata chine mukombe uyu chakarohwa 1-0 nemuvakidzani wavo weBlawayo City. Panguva imwe cheteyo Mutare City Rovers yakawanawo mapoints ayo matatu ekutanga apo vakarovawo Mine 1-0 uko ngezi Platinum Stars yakafambira zviripo ndokunodambura Cholocho Pirates 2-0 kuluveve kuBlawayo. Murairidzi weDynamos Paulo George Silva achiri pabasa asi akanoita mangange 0-0 apo chikwata chake chakashanya kunotamba neHwange kuColliery. Triangle yakaitawo mangange 2-2 neZPC Kariba. Zvikwata zviviri izvi zvinorairidzwa nevakaita mukurumbira vachitambira chikwata chine mukurumbirawo zvekare cheDynamos. Triangle inorairidzwa naJeff Mandugora ukuwo ZPC Kariba iri pasi pavaSunday Chidzambwa avo vaimbonzi Sunday Marimo kare kare. Totarisa nyaya dzemabhiza. Vanobheja mabhiza vari kunyemwerera vakananga kubhanga mushure mekunge bhiza ranga risingafungirwe nezvaro Rock the Country rakatora mukombe weCastle Tankard makundano akaitwa kuBorodale Park Racecourse. Bhiza iri riri kubhadhara madhora makumi mashanu pane avo vakarisira dhora rimwe chete zvekuti vakakwanisa kukanda mari dzavo vari kufara zvikuru nemari yavari kuwana kubva makwikwi ane mukurumbira aya. Rock the Country rakaenda nemadhora zvuru makumi matatu mukutora mukombe weCastle Tankard iwoyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tichange tichitarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa muHarare nhasi. Vamwe vakarohwa vachiratidzira nyaya yekutsakatika kwavadzamara uye vamwe vachiratidzirawo nenyaya yekusashanda zvakanaka kwemichina kuparire Nyatwa Hospital.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mapurisa anotadzisa vanhu vanga vachida kuratidzira muHarare vachirangarira murwiro wekodzero dzevanhu vaitaidza mara.
Vanhu vanotora mari dzavo mabhanga zvechimbi chimbi, vamwe vachityira kuti mari dzavo dzinogona kumedzwa nemabond notes.
Gavhuna webhanga guru renyika otaura pamusoro pemirawo yemari yenyika.
Mutambi wetsiwa Charles Manyuchi anosimudza mureza weZimbabwe munyaya dzemutambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday 9th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemiri. Here are our top stories this evening. Zimbabwe's INSCO Africa director is caught up in Panama Papers, a global investigation by the International Consortium of Investigative Journalists. A police in Harare disrupt a planned prayer meeting for missing political activist Itai Dzamara, who was abducted 14 months ago.
The police are trying to detain us, of which they refuse to go, and they eventually had to resort to force.
The central bank says crippling cash shortages are expected to end in Zimbabwe next week.
What do you do with the bond coins right now? Instead, you just go to bank and get your US dollars. I think people, Zimbabweans, are so intelligent. I don't know why we make ourselves so dull. Will you be using it every day? Go to Zambia today, Chairman. Zambia, they use Kwacha.
And Zimbabweans praise boxer Charles Manyuchi for defeating a Russian to land the World Boxing Council silver belt. These stories and much more coming up. Stay tuned. Police in Harare today disrupted a planned prayer meeting for missing political activist Itai Dzamara, who was abducted 14 months ago by suspected state security agents. Friends and relatives had gathered at Africa Unity Square, Dzamara's demonstration site, for an afternoon prayer and protest when police pounced on Patson Dzamara and took him to a local post where he was detained for 40 minutes before releasing him. He returned to the square to address the crowd when the police rearrested him together with Pastor Patrick Mugadza. The two were locked up at Harare Central Police Station and released after 3 hours without any charges laid against them. Dzamara tells Studio 7 that though they failed to go ahead with their planned demonstration today, they will gather again tomorrow at the same venue.
As is our custom, we gathered at the Africa Union Square to commemorate ever since the abduction of Itai Dzamara by MPF through the security agents. And so we came together as usual, but something unusual happened. The police tried to detain us, of which we refused to go, and they eventually had to resort to force. And something also that certainly happened while they were leading me away. The protesters, the relatives, and the friends who had come to commemorate the day with us actually followed, and they were singing that song, and then asking what is we wrong for us to be treated like this.
How did this affect your plans?
Well, I would say that our plans were disrupted because in the first instance, what we did today is exactly what Itai stood for. It's exactly the reason why they took him away. And so I'm sure wherever he is, he's letting them to see us taking a stand and not flinching in the face of the law enforcement agency.
Any plans for demonstrations in the near future?
Yes, we're actually regrouping tomorrow. We are not looking forward to defer. We are regrouping tomorrow, and the agenda is still the same. We are demanding the release of Itai, at the same time drawing a line in the sand regarding enforced disappearances. That's number one. Number two, we're also registering categorically our displeasure over the way this nation is being run.
That was Patson Dzamara, young brother of abducted political activist Itai Dzamara, on the line from Harare. Studio 7 failed to get a comment from the police. The governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Mangujga, says cash shortages are expected to end this week. Mangujga was summoned by a parliamentary committee to clarify policy measures of easing cash shortages, increasing industrial capacity, and curbing foreign currency leakages. Our correspondent, Ivan Chifera, attended the hearing and filed this report from the capital, Harare.
Mangudya told the Parliamentary Finance Committee that the current cash shortages are expected to end after the central bank recently imported $15 million, which is expected to boost money supply. Mangudya said, contrary to widespread belief that the introduction of bond notes was meant to ease cash shortages, the move is intended to boost exports. He said, while the purpose of bond coins was to provide change, bond notes would be used to pay the 5% export incentive to boost production.
The purpose of bond notes is to deal with an incentive for exporters. But I think people are now confusing that the bond notes are coming here to cater for cash shortages. No, there's no relationship. This is an export incentive scheme, and we are so happy about it.
But lawmakers told him that their constituents were confused about the introduction of the bond notes. In response, Mangudya said there was a lot of misinformation on the bond notes.
It's a convertible. If you want to go out, people ask me, what about if I want to go to South Africa? Do I take those bond notes? What do you do with the bond coins right now? Instead, you just go to the bank and get your US dollars. I think people in Zimbabwe are so intelligent. I don't know why we make ourselves so down when you be using it every day. Go to Zambia today, chairman. Zambia, they use Kwacha. When you work for Kwacha, you don't come with it here. What do you do? Go to the bank and get what? US dollars.
He added that the introduction of the bond notes is intended to also curb externalization of money, which he said was rampant. Former Treasury Chief Economist Masimba Manyanya said, while Mangudya's measures were well-intended, Zimbabwe is facing more serious problems, which Mangudya has not addressed in most of his policy measures.
There is no mention in his presentation of issues of governance which are sitting heavily on the economy, which are destroying economic opportunity and causing the same crisis and the uncertainty that Zimbabweans are exposed to today. And I think that is where the root cause of the problems we are facing is. It's in the crisis of governance.
Zimbabweans are facing serious cash problems as some banks are limiting withdrawals to $50 per person a day. The International Monetary Fund says Zimbabwe's economic crisis has been worsened by lack of clarity over the country's black empowerment program and other issues. Reporting for Studio 7, this is Ivan Chifera.
Meanwhile, the proposed introduction of bond notes by the central bank to solve Zimbabwe's cash crunch and stimulate the economy has taken a new twist, with some legal experts calling the move unconstitutional, opening the possibility of a constitutional court showdown. Central Bank Chief John Mangudya said the notes will come in $2, $5, $10, and $20 denominations and backed by $200 million from the African Export-Import Bank. But lawyer advocate Fadzai Mahere says it is worth highlighting that the term bond note is not defined anywhere in the Reserve Bank Act or the Banking Act. Mahere argues that the term bond notes is an invention by the central bank chief and it is fictitious money. Another legal expert and founder of TN Bank, Tawanda Nyambirai, says a bond note has to have an expiry date. Nyambirai tells Studio 7's Blessing Zulu that it might be premature, though, to critique the bond notes as they have not yet been introduced.
In my respectful submission, the Reserve Bank Act does not have any provision for the issue of bond notes. Bond notes are issued under the Public Finance Act. There are requirements that need to be complied with under the Public Finance Act. Before the issue of the bond notes, the president has to give authority to the Minister of Finance. The content of the bond note itself, so far as the legal aspects are concerned, has to be supported by an opinion of the Attorney General. The bond note itself has to have a maturity date. If it doesn't have a maturity date, it must take the conditions needed to be met for it to be acquitted or for it to be redeemed. Those are the requirements that the Reserve Bank or the Minister of Finance will need to comply with. We cannot prejudge them and say they have not complied with them when what we only have now is an announcement of an intention, a wrongly timed announcement, an announcement that could have been done differently and better if the note has to be successful because it requires public buy-in.
So can citizens actually go to the Constitutional Court and challenge the legality of the bond notes should the government not follow some of the steps that you're highlighting here?
In the event that the government proceeds with the introduction of bond notes without complying with the mandatory provisions of the Public Finance Act, it will be possible for citizens to approach the Constitutional Court or even the High Court with a case asking the court to set aside the issue of the bond notes. But like I have said, it's early days. They haven't done anything. They've announced an intention. One needs to wait and see how they will go into execution on the announced intention.
That was lawyer and TN Bank founder Tawanda Nyambirai speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. Workers of the National Railways of Zimbabwe have dismissed the government's statement that they have been paid their outstanding salaries as false, saying they were only given money ranging from $150 to $350 per worker last Thursday in what their employer said was to cushion them against economic hardships. Transport Minister Joram Gumbo has urged workers who downed tools last March in protest over unpaid salaries dating back 15 months to return to work, saying $3 million was recently availed to pay their salaries. However, Secretary General of the Zimbabwe Amalgamated Workers Union, Kenneth Nemachena, tells reporter Standikile Mhlanga that $3 million can only cover 1 month's salaries for all NRZ workers.
The employees have not been paid their salary because what we only read from the newspaper that the NRZ has been given $3 million, which is not even enough to pay the NRZ employee salaries. And today I was just asking the human resources manager, what was the purpose of that money? Is it a salary or what? And the answer from the human resources manager was that one is a cushion as of now, so that it enables the employees to go to work. But what is owed to the employees is very, very far away.
What is your next course of action, seeing that your expectations were not fully met?
Some employees have returned back to work. Some have not returned back to work. And we are trying to engage the management, but we have not yet engaged the management. Because this was, you remember, this was only done last week, Thursday, and today is a Monday. We probably to make a follow-up, because there are some employees who have not been included on the payment list, because they paid part of the employees and some were not paid. That is what we are still following up with the employer, and we have not yet received any response from the employer.
That was Kenneth Nemachena, Secretary General of the Zimbabwe Amalgamated Workers Union, on the line from Bulawayo with Studio 7 Sister Ndikile Mhlanga. Zimbabwe's Reserve Bank says it did not authorize directors of consumer giant Insco Africa to open offshore accounts uncovered in the ongoing Panama Papers investigation. But Insco says there is no wrongdoing, as its conducts with those offshore firms were conducted in accordance with all applicable laws. Studio 7's Ray Choto reports.
Zimbabwe's Reserve Bank says it did not authorize directors of the consumer giant Insco Africa to open offshore accounts uncovered in the ongoing Panama Papers investigations. But Insco says there is no wrongdoing, as its conducts with those offshore firms were conducted in accordance with all applicable laws. VOA Zimbabwe is reporting partner with the International Consortium of Investigative Journalists examination of more than 11 million documents from a Panamanian law firm that reveal a global network of secret offshore tax havens. Those documents show Insco Africa directors Zinona Kaudaris and Michael Fowler used lawyers Mossack Fonseca and accountants Northern Witchwood to register Federated Properties Holdings Limited, Skyfox, Akia Aero Limited and Akia Aero Holdings in the British Virgin Islands. In January 2015, Northern Witchwood Senior Corporate and Trust Administrator Sophia Bichol wrote to Mossack Fonseca manager Helen O'Kell, informing her that the funds to be transferred to the firms were the Insco salaries of Caudanaris and Fowler. Offshore bank accounts receiving deposits from money earned in Zimbabwe would violate Zimbabwe exchange control and tax laws if not approved by the central bank. Asked if Caudanaris and Fowler registered such payments, Reserve Bank Governor John Mangunja told VOA in an email statement, quote, According to our records, we do not have any approval for the persons whom you have mentioned, unquote. INSCO Africa Board of Directors Chairman Addington Chinake said all of its financial transfers constituted lawful movement of funds, compliant with all relevant regulations, including those of the Reserve Bank of Zimbabwe. Chinake, who is a senior attorney with Kenden Immerman, told VOA that at no point did INSCO Africa Limited transferred any such of money representing accumulated salaries into any of the entities as alleged. Mossack Fonseca documents show that Caudanaris and Fowler used Commercial Bank of Zimbabwe reference letters to register the offshore firms, identified by the bank as a prestigious unit for the high net worth customers. A Harare lawyer who requested to remain anonymous said the request for reference letters by Northern Witchwood was a procedural move to show that Mossack Fonseca was complying with British Virgin Islands anti-money laundering laws. VOA Zimbabwe called Northern Witchwood director Sean Ferguson Keynes for comment on this story, but his wife Tracy said he was asleep. Additional calls went unanswered. Mossack Fonseca corporate liaison officer Jordan Spencer refused to take questions on Caudanaris and Fowler or on INSCO Africa, saying he was not allowed to discuss the Panama Papers with the media. More than 100 news organizations are examining Panama Papers documents detailing more than 200,000 offshore entities, some dating back to the 1970s. VOA Zimbabwe continues to review documents connecting Northern Witchwood executives Keynes, Ellis, Hest to shell companies linked to hundreds of Zimbabwean clients. Reporting for Studio 7 in Washington, this is Ray Choto.
The scandal caused by the largest leak ever of data about secret offshore companies enters a new phase Monday when the International Consortium of Investigative Journalists releases to the public a searchable database of documents that reveals the details of more than 200,000 offshore entities and the people in more than 200 countries and territories connected to those accounts. The Panama Papers, as they have been called, are 11.5 million documents belonging to Panamanian law firm Mossack Fonseca. The nearly 40 years' worth of documents show how the firm helped some wealthy people set up offshore firms often used to hide assets and avoid taxes and sanctions. Coming up, Zimbabweans have running battles with riot police over dysfunctional radiotherapy machines. Stay tuned. But first, a look at regional and international news. With Republicans not exactly united behind Donald Trump and polls showing a majority of voters holding unfavorable views of Democrat Hillary Clinton, Libertarian Party presidential candidate Gary Johnson sees a real opportunity for another choice in the race to be the next leader of the United States. France's leftist government says it will create de-radicalization centers around the country, sinking $45 million into a barrage of new proposals to fight terrorism. And an anonymous bidder paid $17.2 million for a statue of Adolf Hitler at an auction Sunday. The statue is the work of Italian artist Maurizio Catalan and is called Him. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Relatives of cancer patients and health activists today had running battles with riot police as they staged a public protest over dysfunctional radiotherapy machines at Parinyatwa Group of Hospitals. Our correspondent Patricia Mdadigwa has more.
Studio 7 has learned that the radiotherapy machines have not been functioning for almost 10 days now, putting the lives of hundreds of cancer patients at risk. Hospital authorities refused to discuss the matter and referred all questions to Health Minister David Parerenyatwa, who was not reachable for comment as he was said to be attending some meetings. Radiotherapy machines are used for burning cancerous cells to stop the disease from spreading. The protesters, who were egged by lack of action to repair the machines, decided to take matters into their own hands and staged the public protest in Harare, only to be stopped by police in riot gear. One of the protesters, Worship Dumba, who has a relative living with cancer, said he decided to join others in order to force the government to repair the radiotherapy machines.
Since last week, I think that should be on the 28th of last month, the machines broke down. And ever since, the patients are not getting their due treatment, which is supposed to be a daily thing. So now what has actually pushed us here is to actually to try to put pressure on the Minister of Health and the government as well to ensure that those machines are repaired as soon as possible. And if possible, new machines should actually be bought because this is a life and death issue.
Evelyn Tachiwona, another demonstrator, said it was high time government is pressured to declare cancer a national disaster. She said the government should put its priorities right as it appears to be neglecting the health sector.
I am participating in this demo because cancer is now a national disaster and a lot of people are dying. So we are asking the government to do something about this, because you find that a lot of money is being used for things which are not relevant.
Lynette Mudewe, who is the leader of Zimbabwe Activist Alliance, organizers of today's demonstration, said they are unhappy about many issues faced by Zimbabweans, including premature deaths in the country.
We are here to demonstrate our displeasure and disgust at the government of Zimbabwe for its lack of seriousness when it comes to securing, when it comes to reservation and restoration of the lives of people in Zimbabwe. We have got cancer treatment, cancer patients who are dying every day at the Parerenyatwa Hospital and in their homes, because the only two radiotherapy machines that are available in Zimbabwe at Parerenyatwa Hospital have been down. They've broken down for the past 10 days. So we are having what we call premature death. And we are saying, as Zimbabweans, as activists, this government must prioritize whatever little resources it must be channeled to health.
Linda Masarira, director of Zimbabwe Women in Politics Alliance, said such demonstration would pressurize the government to ensure that the critical cancer machines are functional.
There are only two radiotherapy machines in Zimbabwe, one at Parerenyatwa Hospital and one at Karanda Mission Hospital. It is very critical that this machine has to be operating since it caters for the whole of Zimbabwe. And it is sad to note that the Minister of Health does not take this issue as a matter of priority, which basically means they've got misplaced priorities and do not care about the welfare of Zimbabweans, which is an issue of major concern. And as activists who have said, we can no longer keep silent. They have to do something about it and protect the lives of Zimbabwean citizens, since it is our constitutional right in Section 76 to receive basic health care.
It costs between 3,000 and 4,000 to undergo radiotherapy treatment in Zimbabwe. Most people living under the poverty datum line of about $560 for a family of six living in an urban setup can hardly afford such treatment. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Mdadigwa.
Now we hand you over for a few minutes to Chiwaniso Jani in the youth show Time to Engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chiwaniso Jani, your host for Time to Engage. Yesterday, it was Mother's Day and many families celebrated Happy Mother's Day. Today, we have some mail that has come in on our Facebook and also on our WhatsApp, and we are going to read them right now. Mama. Nancy Nyarimbi says, there are no words to describe how much I love you, Mom. She's the best mom. I love her so much. Thanks, Mom, for being my mom. Tabani Bebe says, this day is very special to me. I have no words for how I can express my love to you, my mom. Thanks for being my mom. I always pray to God, may you live long. May you always be with me. Love you more than my life. Love you, Mom. We have Becky Sipo, who says, Happy Mother's Day to all ladies around the world. Sisters, grandmothers, mothers, we love you. Mwah, mwah, mwah. Love you to all you all. We have Tusa Kudakwashe, who says, My mother always told me that without discipline, there's no life at all. Also, she works everything, even in the absence of my father. I just want to say, Happy Mother's Day. Your advice is in my heart. Daisy Dowson says, My mom, Rosemary, passed away, but I miss her greatly. She was good to all her children. Emmanuel Gaza says, Happy Mother's Day, and to all those who are aspiring to be mothers. Youth, don't forget to do something fantastic for your mom. It's never too late to buy a card. It's never too late to pick a present. Never too late to send her flowers. I am Chione Sojani, your host for Time to Engage.
Thank you, Chione. In our sports segment, Charles Manyuchi, who defeated Russian Dmitry Maklienko to land the World Boxing Council silver belt, has brought joy to Zimbabweans. Michael Kariate reports.
Manyuchi's followers have gone since Friday when he knocked down Dmitry Maklienko of Russia to land the World Boxing Council silver belt. The Mashingo-born boxer has become a topical issue in Zimbabwe, where quail beds had become a household name. Sports Minister Makosi Ntongwane said he's happy about Manyuchi's achievement.
I'm over the moon. I'm very, very excited that Manyuchi has done this.
The boxer's sister Jacqueline said Manyuchi is a hero after taking on Dmitry Maklienko with limited training facilities. Manyuchi is expected home this evening after passing through Lusaka, Zambia, where his promoters are based. Also celebrating are the Green Machine of Capes United, who shot to the top of the 16-team Kasolaga Premier Soccer League table after a hard 4-1-0 win over winless Border Strikers. Capes United coach Lloyd Tembwe said although they did not win by a higher margin as expected, the 3 points garnered were what they wanted from the match.
Okay, we're quite satisfied, we're quite happy. Though today it wasn't as pretty as would have wanted it to be.
Border Strikers are without a point or a goal in their 5 matches, and coach Saul Chaminuka is honest enough saying they have to move a gear up if they are to survive relegation.
Played well, but not too well, because if we had played well, we could have won the game. What we need to do is go back and work.
Overnight leaders FC Platinum surrendered their lead to Capes United after that goalless draw against Harare City in their fortress of Mandava Stadium. FC Platinum have the same number of points as the Green Machine, but they trail the former Cup Kings on goal difference. Now to horse racing. Some punters are smiling all the way to the bank after an heralded Rock the Country won the 2,000-meter Castle Tankard at Borodale Racecourse Saturday. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariati.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners and experts about the intimidation today of several political activists, including Patson Zamara, brother of the leader of Occupy Africa Unity Square, Itai Zamara, who was abducted 14 months ago. And now to recap today's top stories. Zimbabwe's INSCO Africa directors caught up in Panama Papers, a global investigation by the International Consortium of Investigative Journalists. Police in Harare disrupt a planned prayer meeting for missing political activist Itai Zamara, who was abducted 14 months ago. And the central bank says crippling cash shortages are expected to end in Zimbabwe next week. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntungamili Nkomo. This is Jonga Kandemire.
Siyabonga ijonga lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 ngokwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibe sikhona nje namuhla kusukela ngo-12 akusethiwa yi-Africa Industry, sekuthiwa yidamara. So ikhumbula nje udamara lokhaye kuyenza sethe nje amaflag ethu awezimbabwe sitshengisela ukuthi hhayi sokwanele sesidilingo uhulumende lo wasezimbabwe.
Amapolisa eHarare abopha umnumzana Patterson Tsamara lomfundisi uPatrick Mugadza betshengisela eAfrica Unity Square phezu kokunyamalala kukaItai Tsamara.
Imali yaphiwa ayisiqedi isipirithi sonke, ikathana kakhulu ngoba laba sikhuluma nge-15 man izisebenzi zingabatha. Imali leyo ikathana kakhulu, ayiyeneki, ayikwazi.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalale umsebenzi kunyanga ezimbili ezedluleyo zithi ingamanga imbiko ethi sezitholile iholo lazo. Kwezemidlalo, iqembu leCapes United yilo eselikhokhela kungalane yeCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Amapolisa eHarare namhla abophe umnumzana Patterson Tsamara lomfundisi uPatrick Mugadza ngesikhathi betshengisela eAfrica Unity Square phezu kokunyamalala kukaItai Tsamara. UPatterson ngumna wakhe kaItai. UMugadza loPatterson bebebuthene labanye abalwela amalungelo oluntu bekhulekela uTsamara. Njalo benanza umnyaka owodwa lenyanga ezimbili enyamalele. Ababili laba bakhululwe bengediswa ngacala. Sixhume omunye obekhona kumbuthano lo, umnumzana Charles Nyoni wachazisa okwenzakeleyo.
Sikhona nje namuhla kusukela ngo-12 akusethiwa yi-Africa Industry, sekuthiwa yidamara. So ikhumbula nje udamara lokhaye kuyenza sithethe nje amaflag ethu awezimbabwe sitshengisela ukuthi hhayi sokwanele sesidilingo uhulumende lo wasezimbabwe. Sesizihlabelela ingoma zethu nje njengabantwana bezimbabwe abathanda ilizwe labo, abathanda ukuthula. Silo bishop wethu uBishop Magaya sikwenza umthandazo. Kwasekubuya nje lawo amapholisa okuthiwa ngawe riot ne-reaction unit yalapha ezimbabwe bezosixotha eDamara Park ukuthi siphume.
Balitshaya ngayini?
Bebesethisela nje ukuthi funa ukusitshengisela ukuthi bafuna ukusitshaya, kodwa akula othayiweyo nje. UDamara Patterson nguye abambambileyo ebrook wabamdonsa ngenkani besiya laye esithi samapholisa esiku-53. Salandela nje lathi sihlabela, sathi sifika lapho bakhanya kugcwala abantwana bezimbabwe. Wasekubuya imoto abamthatha bamfaka emoteni basebesikusikusiya laye esentla. Sasesibonela amaloyal.
Sokwedlule umnyaka lenyanga ezimbili uItai Tsamara enyamalele, lisalethemba yini ukuthi uyaphila lapha khona?
ithembasi yalo ukuthi lapha khona uyi-side mara ulokhu esaphila ithemba kasilalahle ngoba asiyadumbu sakhe esisibonileyo kumbe amathambo akhe lapho esiwabonileyo kusingabona ukuthi kasekho senyama leyo so ithemba silokhu esilalo ngoba ithemba yinto nje esilayo esilondoloza ukuthi sesilokhu sibuyela kudamara twesi uhulumende walapho esibabhuka ukuthi kamede besi i-side mara
umnumzana Charles Nyoni ngomunye wababuthane e-Africa Unity Square namhla bekhulekela u-Itai Tsamara yena oselomnyaka owodwa lenyanga ezimbili ethunjiwe njalo kungazakala ukuthi ungaphi. Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sikhangela ukulahlekelwa kweZimbabwe ngabasakhulayo abaphuma elizweni besiyafunda lokusebenza kwamanye amazwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalale umsebenzi kunyanga ezimbili ezedluleyo zikhonona ngokungaholiswa okomnyaka lengxenye zithi ungamanga umbiko kahulumende othi sezitholile iholo lazo. Umphathintambo kahulumende obona ngezokuhambisa umnumzana Joram Gumbo uthi uhulumende usanda ukunika inkampani kaloliwe imali eyizigidi ezintathu zamadola i-$3 million ukuthi iholise izisebenzi njalo wazikhuthaza ukuthi zibuyele emsebenzini. Kodwa umnumzana Kenneth Nemachena unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Workers Union uthi imali le yenela iholo lezisebenzi elenyanga eyodwa kuphela.
Ukukhulunywa nominista ukuthi khona izisebenzi zereziphiwe imali thina asilalwazi lao ngoba kaphesi into esikwazi ukuphela ukuthi khona i-railway iziki ephelileyo nesine ibhadale izisebenzi zayo imali abathi bona ikhushile. Thina sahamba kwi-Human Resources Manager uyombuza ukuthi ngathi imali leyi ngeyani ngoba sasingakwazi ukuthi khona imali leyi ngeyani ngathi khona imali leyi ngeyekhushi ukuthi abantu bakwanizi bayenele ekuhambeni sengenzini bayenele ukuthenga okuya.
Imali le yona kuyukuthi yaphiwa ngempela ikhampani kaloliwe ibiza yenela yini?
Hayi ayiqedi imali yaphiwa ayiqedi isikweletu sonke ikhathana kakhulu ngoba lapha sikhuluma nge-15 months izisebenzi zingabhada imali le ikatshana kakhulu ayineki ayikhwazi singazi nxa kuleyinye imali eyaphiwa uloliweni ezingakabe kwazi la but thina imali esiyibali ephepheni ukuthi khona 3 million hayi ikatshana kakhulu.
Kuyini okwenzakala kathesi?
Okathesi ezinye izisebenzi ziyabuyela emsebenzini abanye ababuyeli emsebenzini. Into yokuqala lapha kumele ngibe kwazi ukuthi khona izisebenzi zihamba kakhulu i-industrial chain naleyo izisebenzi azanga za-send outa ku-leadership izisebenzi thina lapha ezi-leaders saphola umuzwa ukuthi khona abantu abasekho emsebenzini ngoba ngabeke ukuthi khona babuya thithi yithi esasifanele ukuthi khona sibhale incwadi sitshele inhlati ngendaba yesitrike but into le yaphoni izisebenzi zaphoni kuyekele kusebenza sifondeni wathi.
Lo ngumnumzana Kenneth Nemachena unobhala jikelele wenye yenhlanganiso ezimele amalungelo ezisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Workers Union obekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Itale le parlamente namhla libuzisise abantu abangamachumi amabili lambili abadinga ukuba ngamalunga ekomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Ikomishini le idinga ukugcwalisa izikhenxe eziyisithupha ezisele zingelabantu ngemva kokuba osikomichi ababekhona besukile ngoba isikhathi sabo sesanele. Abadinga lomsebenzi bagoqela abake babangosikomichi abathi unkosikazi Joyce Kazembe, uPheti Makoni, uFadzai Nandara, uCharity Manyeruke, uNgoni Kundizora, uTeresa Mugadza, uMnumzana Daniel Chigaru, uBishop Richard Gandia, uMnumzana Samuel Khatebe labanye. Ilunga lebandla le People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi bafuna iZEC ibe lugaja olulesithunzi oluqhuba ukhetho lungathathi hlangothi.
Thina njengebandla le People's Democratic Party sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZEC ekhangela ezokhethwa elizweni ibe yinhlanganiso ezimele yodwa engangenelwa nguhulumende kwenzeni kwayo, engangenelwa libandla lezanu-PF kwenzeni kwalo. Futhi kamalungayo kube ngabantu abazakalayo emphakathini ukuthi ngabantu abaqondileyo nta, hathi abantu-ke abalokhetha uhlangothi kwezombusazwe. Kukhethwe ama-commissioners kukhangele ukuthi kusociety ngabantu abanjani, ikakhulu besikhangela abama-church laba labanye izifundiswa kube yibo abantu abazakhokhela lelo qembu ngokokuqala lokho. Okwesibili, bese bezikhethela-ke bona baziqhatshele i-secretariat abazasebenza layo, ngoba thina nje ukuthi i-secretariat ekhona kathesi ngabantu abaku-security kahulumende, ngamasota, ngamapholisa, ngama-CIO, yibo-ke abasebenza ku-ZEC. Bezokusithi-ke abakwenzayo bathatha ama-instructions from-ke i-government kumbe iZANU-PF, kabasalaleli-ke khonokho abakuphiwa ngama-commissioners. Ama-commissioners singathi-ke ama-figurehead kuphela, kodwa-ke abala-decision. Yikho-ke sifisa-ke thina ibandla le-ZEC-ke lizimele, kube yinhlanganiso emeyodwa elabantu abathembakeleyo, baziqhathele i-secretariat basebenze bakhangele ngezokhetho, hatshi ukukhangela-ke okwebandla leZANU-PF kumbe kukahulumente.
Emsebenzini wayo lapha kumalungiselelo okhetho, kuyini elifuna iZEC ikwenze ngaphambilini kuka-2018?
Sikhangelele ukuthi kumele kube le registration yabantu, abantu benelise ukuthi babhalise ukuthi bafuna ukuvota, ngoba sinanzelela isikhathi esedlulileyo ukubhaliswa kwabantu bekungakuhlanga. Lokusithi laba abathwala-ke ngamabhasi la ama-rolling iZANU-PF beregistra, yiba bafika baregistre masinya. Lowo buye ezoregistra engazakali athwalise nzima-ke, afastrate-ke, kufunakale lokhu lalokhu lalokhu, agcine buyele engarejistanga. Yikho sithi-ke abakhulule-ke abantu baregistre okukhululekileyo, kungadimandwa lutho. Umuntu obuya ezovolontiya ukuthi ufuna ukuba ngumkhethi walapha elizweni leZimbabwe avunyelwe-ke abhalise-ke abe ngumkhethi.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezidabuka eGwanda le-Beitbridge sezikhuthaze osowabo abasemazweni ukuthi badinge indlela zokuphatheka kuntuthuko yendawo abavela kuzo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ukuntengantenga kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ubunzima obukhulu empilweni zabantu abadala labancane. Lesi siswe sizathu esikhulu esenze izalwane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lasitshiyagalombili 38 ezidabuka eGwanda le-Beitbridge zisukume zibumbe inhlanganiso yeVeso. Linhlanganiso isikhethe izikole ezinhlanu kulezi ndawo zombili lapho elungiselela ukuyaphathisa ngezingwalo, izicathulo nokunye okudingakalayo ezifundweni eziqakathekileyo njengeMaths le-Science. Unkosikazi Sinqobile Mululi unobhala wale inhlanganiso.
Siye sabheka sabona ukuthi kulabanye abantwana kwezinye izindawo nakwamanye amazwe abahluphekayo ukundlulelela abayehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo, hhayi ngoba bengazi kodwa ngendaba yokuthi abanakho okokufunda o abazali abayenelisi.
Uthi kulolu hlelo basebenza ngokukhulumisana lamakhansela abezemfundo ababalisi lezinduna.
Sinethemba lokuthi kuzoqoqozela izingane ukuthakazelela imfundo, kwenze nabazali babe nomfutho wokuthi ingane kumele yenzelwe ibe namalungiselelo. Sinethemba lokuthi nabafundisayo esikolo ababalisi bazokuba naloyo mdlandla mabe bebona ukuthi kunabanye abantu abakhathalela ingane abazifundisayo.
Inhlanganiso esizipheke siyaphela yona linyanga ukuthi ibe isiqoqe ingwalo zokubhalela ezifika inkulungwane, izicathulo ezenela abantwana abangamajuma amahlanu, impahla esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini lokunye. Elinye ilunga lalenhlanganiso umnumzana Gift Mguni odabuka emanyane eMhalipe eGwanda uthi indlala, ubuyanga, ukusilela komsebenzi lokusilela kwentuthuko kulindawo yizwe ezinye zezizathu ezenze ukuthi basukume balethe intuthuko ezigabeni zabo.
Asithandi ukuthi iy'ngane zethu nezizukulu zethu zibe kuleyo or kuleso simo esakhula ngaso. Sizame ukuthi kube nentuthuko, kungakhanyi kumntwana omunye nomunye okungani uselele emuva, yena enalo ikhono lokuqhubeka ngezifundo. Sithi sivale la kuvaleka khona.
Le yinto egcizelelwa ngomunye wabo umnumzana Jonathan Mbedzi odabuka eMpande ezezane eBedbridge. UMbedzi uthi njengenhlanganiso banxusa izalwane zeZimbabwe zonke ezisemazweni ukuthi zidinge indlela ezijeneyo zokuleta intuthuko lenguquko endaweni abadabuka kuzo.
Sibona ime kahle kusasa ngoba kubenzima eqaleni ukuthi sihlangane nabanye abantu, it was a little bit hard ukuthi sihlangane nabo, kodwa into egcine yenzakala sagcina sihlangane nabanye abanye South Africans who are helping us very much ukuthi nathi sithole something to help back home. Themba nabanye abantu nje bangasijoyina nathi ukuthi sizame ukusiza ilizwe lakithi.
Inhlanganiso yeveso iphakathi njalo kokuxhasa inhlelo zamasiko ezemidlalo kanye lokuxhasa imuli zabayanga nxa zifelwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi kalizange liphe imvumo abaqondisi benkampani ye-Insco Africa ukuthi bavule amabhuku okugcina imali phandle kwelizwe okuvezwe sobala zingwalo zamagqwetha ePanama. Abe-Insco bathi akulamthetho abawephulayo ngokuvula lawa ma-accounts. Abaqondisi be-Insco abakhona kulezi ngwalo babalisa uZinona Okudonaris lo Michael Fowler abasebenzisa amagqwetha awe Mossack Fonseca. Lolu ngolunye lwendaba ezilotshwa zintatheli zindaba ezizingcwethi kwezokucubungula eze-International Consortium of Investigative Journalists zisebenzelana le-VOA Zimbabwe. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umeya olenkulumo etshekileyo wakwele Philippines ubikwa ekhokhela ngamavoti kukhetho lokudinga umongameli oloqhutshwa lamhlanje. Impumela yalolu khetho esikhona iveza ukuthi umeya Rodrigo Duterte ukhokhela ngamavoti aphethwe kabili kulaka mnumzana Mara Roxas yena ancintisana laye. Izi phathamandla za kwele Canada zithi umlilo wendle oqhamuke kulelo lizwe kuliviki kuviki edluleyo ususibanga neno. Umlilo lo oqhamuke esigabeni se-Alberta ngentshonalanga yele Canada wadala umonakalo omkhulu. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukufundisa kanye lokwengezwa kwenani labongi abagxile ekubelethiseni endaweni zonke zelizwe kulako ukuphathisa ukwehlisa inani labomama abalahlekelwa impilo engozini zokubeletha. Kubika uNothando Sipanda.
Lingxoxo iphathwe lapho umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wabongi ababelethisayo. Zinhlanganiso ezichiyeneyo ezithi kumele bananzwe njalo baholiswe ngendlela ethe xaxa ngenxa yomsebenzi abawuphathayo ikakhulu endaweni ezikhatshana okusetshenzwa kumumo onzima. Umongikazi uNkosikazi Thando Nuku uthi uhulumente uyaqakathekisa ukufundiswa kwabongi bokubelethisa ukwenqabela udubo olwaziwa ngokuthi 3 delays, ukuphuza ukuthatha isinqumo sokuya esibhedlela, ukuphuza ukuya esibhedlela lapho isinqumo sesithethwe, kanye lokuphuza ukuthola uncedo lapho ozithweleyo esefike esibhedlela.
Then angafika ngale sibhedlela futhi kwakungela ama-trained midwives, ama-clinics amaningi. So even to get that service, so the 3 delays came in. Ukhona ngale khaya la lesibhedlela layo umama, and all the three. Now we're working together again as that month.
UDokotela Nkazimulo Chuma, okhangela ukubeletha kwabomama, uthi izindlu zokulindela lazo seziguqule impilo zabomama, zehlisa kakhulu lenani labesifazana elifa libeletha, ngoba iningi belibulawa ngumango okumele luhambe lapho kungaba kubi selihelelwa.
So khona kuyani ukuthi umuntu uyaphuza ukuthola ukudinga usizwa nje kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathese kumele nesibhedlela, kodwa engxa umgwaqo oseduze ukhatshana kumele edinga inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni amabhasi amekhaya amanye kayidlula insuku zonke, uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala umgwaqo kawurayithi kayo, so zihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo kutho ukuthi umama lowo sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
UDokotela Chuma uthi zikhona izizathu ezithile ezilokhu zisenqabela abesifazana ukuyabelethela esibhedlela lanxa kuyabe kulabongi abafundele umsebenzi.
Kusananzelela ukuthi kulezinye izinto esingathi ngesikhiwa zi-beyond our control. Okunye kuyabe kungama-family issues. Singakhangela umama ohlala yedwa ongeyokhangela abantwana bakhe, kuba nzima kuyo ukuthi abuye azohlala e-mother's waiting home, ngoba uyabekhangele ukuthi abantu abakhe bazasala begcina mbani. So ezinye izizathu esingabe sizithola yizo ezinjengazona lezo.
Inkokheli yomdabu emangweni weJotsholo umnumzana Mika Nkiwane uthi abongi ababelethisayo bayabadinga labo emangweni wabo lapho abesifazana abaqhubeka belahlekelwa imphefumulo lensane ngenxa yokuswela uncedo eduzane.
Udubo lolu nxa silunanzelela esigabeni sakithi luvamile, ikakhulu kubomama asebekhulile mba abantwana abancane. Abaningi bagcina bebelethela emakhaya, bebelethele emakhaya bese beswela uncedo lwezibhedlela oluqakathekileyo kumama ozithweleyo osebeletha. Ngoba isibhedlela siyazi ukubana umama obelethayo uphathwa njani, ugcinwa njani. So laba bantu abagcina bebelethela emakhaya kugcina kusiba lengozi eziningi ezibehlelayo.
UNkosikazi Sipho Dube owedandanda eLupane obelindele ukubeletha eSt Luke's uthi abongi ababelethisayo bakhona kulesi sibhedlela njalo sebayakhelwa izindlu ezintsha zokulindela ezilesithunzi lapho umuntu enelisa ukuhlala agcine le mpahla yakhe abuyelayo kuhle, okukhuthaza omama ukuza esibhedlela bengela kwesaba.
Ngike ngabuya lapha ngo-2004 ngizobeletha umntwana wami wokuqala. So bekulamadomu angu-4 kuphela. Besilala singu-100 phakathi. Besilala ngomhlubulo omunye. Besithi ma sichibilika, sichibilike sonke kanye kanye ngoba besingelandawo yokuthi sichibilike. Kodwa okwanamhlanje ngithe ngiyafika emadumbeni ngafika ngabhayiza. Ngaswela ukuthi kade emadumbeni sokungaphi. Ngalokhu siyayibonga i-EU ngesisekelo esisekele ngaso.
eZimbabwe linanze ilanga le-International Day ngeviki ephelileyo. Lapho umphathi intambo wezempila kahle uDr. David Pararenyathwa ayethekele indawo ezishiyeneyo lapho okubelethela omama okugoqela isibhedlela esikhulu sempilo koBulawayo. Ingcithi zithi lapho kunanzwa leli langa, abezempila kahle kumele baphathe njalo imihlangano lezakhamizi njalo nje ukuze zikhuthazwe ngokuqakatheka kokuyabelethela esibhedlela. Ugatsha lwezempila kahle solwasungula indawo zokufundisela abongi ababelethisayo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela impilo, United Bulawayo Hospitals, iGwanda Provincial Hospital kanye leSt Luke's ezigabeni zeMandebeleni. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leCapes United yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leCapes United lemiklomelo elishumi lantathu ngemva kokunqoba iqembu elisemsileni wengalane leBotha Strikers nge-1 kanya ngesonto. Kundawo yesibili kule qembu leFC Platinum lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Harare City ngomgqibelo, njalo lemiklomelo elingene leCapes United kodwa likundawo yesibili ngoba lihlohle amagoli yamalutshwane kulalawo ahlohlwe ngabafana bemakepekepe. Iqembu le-Islanders lihlezi kundawo yesithathu ngemva kokunqoba eleChapungu nge-1 kanyanga ngesonto, njalo lile miklomelo elijumi. Ukapteni weqembu leBhoso uFelix Chindungwe uthi ukudonsa kanye kanye yikho okudale ukuba benqobe iqembu leChapungu.
Uqaphele ukuthi sisebenzele siyi-team yabona ukuthi igame iqalisa
ngaphansi kweqembu leBhoso kulamaqembu amabili athi eleHowmind leZBC Kariba wona ale miklomelo yithoba minembili. Iqembu leHowmind linqotshwe okwakuqala kumidlalo yalonyaka lapho litshaywa ngelemutare City Rovers nge-1 kanyanga ngesonto, wathi ngosuku olufanayo eleZBC Kariba libe ngutshikilo bhanqa 2-2 leTriangle. Iqembu leHarare City likundawo yesikhombisa lile miklomelo yesikhombisa okulinani elilingana lelilamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo athi elengezi Platinum kanye lele Chicken Inn. Abafana bengezi batshaya becholojunge 2 kanyanga ngomgqibelo enkundleni yeWhite City, kwathi ngosuku olufanayo abeChicken Inn badliwe ngabeBulawayo City nge-1 kanyanga enkundleni yeLuveve. Iqembu leBulawayo City likundawo yeChumi lile miklomelo yesithupha okulinani eliphethwe liqembu elikundawo yeChumi lanye leMutare City. Kundawo yeChumi lambili kutholakala iqembu leDynamos lona elile miklomelo emihlanu, njalo ngaphansi kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo emine, njalo lawa ngabalisa eleChapungu, eleCholojo kanye leleWange. Abafana beBotha Strikers yibo abajeke ingalane bengela ngitsho lowodwa umhlomelo. Kusenjalo umqeqeshi womutsha weqembu leChicken Inn ukhangelele ukwethulwa kuZulu kungakafiki olwesihlanu lapho iqembu leli lizadibana khona lele Triangle enkundleni yeLuveve. Abazi ngokwenzakala kuqembu leGamecocks bathi inkokheli yaleli qembu ifuna lomqeqeshi yahle yaqale ukubambisana lomqeqeshi ozatshiya umsebenzi uJoey Antipas ukuze yahle yajwayelane labadlali. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kandeli Yengoma ka Brenda Fassie othe noma kanjani simkhumbula lamhlanje uBrenda Fassie wapopango 2004 ngosuku lwanamhlanje njalo ufikisa iminyaka elithumi lambili lamhlanje etshonile sithi lala ngokuthula mabrr lingayika tshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela ukubotshwa kwabantu mahlayana olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilayo.